Vashara nevatorere nhau muHarare nhasi sachigaro vesangano riri kuzvidaidza kuti Zimbabwe Youth Action Platform vatondera ichidawa vati havasi kutambira kudzingwa kwavamunangagwa vachiti vacharamba vakamira navo kudzamara vemutungamiri wenyika.
Mudzimai ndo unotumwa semaupisi, ndo patinoramba. Unoita maupisi yekunzi vanotaura zvokutino zvokutino zvokuti ndo zvatakutuma, handizvo? Asi papo ndo patarambazvo. Ngatibetseranei, handizvo? Haudzingi opa musangano uda kusara nani? Haudzingi chinamasa musangano uda kusara nani? Haudzingi munangagwa musangano uda kusara nani? Izvi zvine chekuita neava maantirevolutionaries aya, handizvo? Vasina chero history waniwo ndokunzwe kwekuita mudzimai, kunzwe kwekuti wakazotorwa apo 99 woiswa pachinhu apo, handizvo? Vanhu ivavo havana any nhoroondo yechekuita nehondo.
Mumwe wechidiki ari muboka revana vevaimborwa varwi muhondo yerusununguko reChildren of Zimbabwe War Veterans Association kana kuti Kozwa, vakozwa nai Mandipanga Chirigo, vati chiri kunetsa ndechekuti vamugabe hapana matanho avari kutora kuchikwata cheG40 chavanotiwo chiri kuita kuti muZANU-PF muite bhonda waponda matambiro ezvidhakwa.
Amunangagwa angu asina chikungu nechigaro chapurezidendi, asi vanhu vaiti kana purezidendi vazosiya vamunangagwa vozotongawo, ndochanzirisi wenyika yese zvinozikanwa nemunhu wese. Hapana kana pana akati mwana wamunangagwa kunzi enda unoti ndoda kuita challenge ya purezidendi inhema. Kana pana akatumwa navamunangagwa kuti ataure kuti vanoita purezidendi inhema. Asi ipovhu povhu povhu ndo yaitaura kuti toda kuti after vamugabe vabva vamunangagwa motongawo.
Nyanzvi nyadzo zvematongerwo enyika uye vari mutungamiriri wemedia center vaNS Mudzengi vati vamunangagwa vangatoumba bato ravo kana vachida kuramba vari mune zvematongerwo enyika.
Vamunangagwa vatodzingwa, kudzingwa kwakangoitwawo mai mujuru ndokwaitwawo vamunangagwa, kureva kuti iko boka ravo kana takatarisana neZANU-PF zvaakunetsa kuti vasumuke vari muZANU-PF. Kana kuri kuti vanoda kusumuka munyaya dzezvematongerwo enyika, vaakutozviitira vari kunze kweZANU-PF.
Vaenderera mberi vachiti zvavo pachena kuti vamugabe varoda kusiyira mudzimai wavo amai Grace Mugabe chigaro.
Vamugabe vanokwanisa kuzviita zveZANU-PF kana takatarirana nebumbi romutengo, hazvinei nekupinda kwavaisi purezidendi. Vaisi purezidendi unosarudzwa nomutungamiriri unova purezidendi, achisarudzwa kuti aite basa zvinofadha amudoma kuti apinde. Kana vaisi purezidendi asingachafadzi wamudoma uyu, zvinoreva kuti wamudoma une masimba okumubvisa. Kana amubvisa une masimba zvei okupinza umwe kudoma umwe.
Vamudzengi vati vazvinatsozivikanwa kuti vamunangagwa vane rutsigiro rwakakura zvakadii kune vari muchiuto, zvinganzi vari muchiuto vangarambe vakamira navo.
Handinatsi hangu kuziva kuti rutsigiro rwavamunangagwa muchiuto hunodzika sei. Chendinoziva ndechekuti pane mamwe mauto anonzi vakuru vemauto anonzi vanovatsigira. Ndisingazozivi zvekuti vakuru ava vari kufambawo here nemamwe mauto ose. Izvozvo ndozvoda kuti zvitsvagurudzwe. Kana kuri kuti vari kufamba nemamwe mauto ose, hongu tingadaro kuti vanovatsigira. Asi kana kuri kuti ndezvepamusoro chete, inenge yava imwe nyaya.
Mumwe wevatevedzeri vaMorgan Tsvangirai vaNelson Chamisa vati vari kufara nekusagadzikana kuri muZANU-PF panyaya yekudzingwa kwavamunangagwa.
Kunogona kutoti hurumende ikurumidze kuti ichigadziriswa hurumende. Zvino hurumende kana yaponja kureva kuti yakuda kugadzirwa nechimbi chimbi, taakuya yakane mavhiri. Ndosaka tine MDC Alliance. Saka tiri kufara zvikuru kuti Gonzona Chingai zvaburana. Kana Gonzona Chingai zvaburana, tobvisa kadenga tochiisa idzva risina Chingai risina Makonzi.
Mumiriri wenoton muparamende avo vaimbobva pachigaro weZANU-PF mudunhu remashonaland west vatemba mleswa vati kana vamunangagwa vakashanda nevemapato anopikisa vamugabe vanogona kukundwa musarudzo.
Election ikaitwa chaizvo chaizvo, aiwa handione vachitadza. Necoalition iripo yemaalliances inofanira kupinda ichitsigira vamugabe, nekuti hapana munhu anotonga nyika inoyi asina rimwe bazi rezanupf. Vamunangagwa vanokontrola maprovinces anokwana kuita 9 muzanupf. Saka iyawo zvinoreva zvakawanda, hapana maprovinces 9 aya anowinisa election. Saka kuda kunyepera kuti alliance inogona kuyambuka isina bazi rezanupf kunyepa. Kasi vamunangagwa vakagona kutaura navo kuti valide, mai mudyiri wopindawo, vana tsvangirai wopindawo, vana biti wopindawo, pese vana washman uve, vana dhumiso dhabengwa, vana didmas mtasana rugare gumbu vakagona kubatana, vana jabudilani sibanda achipinda achiita basa ranoitawo. Ini ndichipindawo ndichitawo zvandinogonawo kupinda kumayouth. Ndokunga tinofamba zvakanaka kana tiri Zimbabwe chokwadi, asi tofanira kunge tichigara pasi tichiziva kusimba kwedu nekufamba kwedu. Hatidi kudhautana kuti ava munangagwa vauya vachiri nechizanupf, muriswa chine zanupf, uku muchitadza kutora vanhu kubva kuzanupf. Regai vane zanupf vatogwe nevanhu vezanupf.
Vamunangagwa avo vakadzingwa basa navamugabe nemuvhuro vanonzi vanga vachitungamira chikwata chetim lacoste, icho chinonzi change chironga kutora matomu kubva kuna vamugabe kana vachinge vabva pachigaro uku amai mugabe vachinzi vari kutungamirira chikwata cheg40. Hatina kukwanisa kutaura navamunangagwa kuri tinzwe kuti vachaita sei zvichitevera kudzingwa kwavakaitwa basa. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.